zvakakosha nekuti bumbiro remutemo redu idzva rinotendera kuti vana veZimbabwe vavhote kunyangwe kwavanenge vari kunze kwenyika. Uyezve tinoona kuti muSouthern Africa, Southern African countries, vane an agreement yekuti any citizen wemuSouthern Africa, kana kuine maelections munyika iri muSouthern Africa, definitely those citizens should be allowed to vote where they are within the region. This is something that was also witnessed by us in Zimbabwe. Pakaitwa maelections ekuMozambique, Mozambican citizens were able to go to their embassy and to cast their votes because apana government ingati yo pane logistical problems that they cannot overcome kuti vana vavo vari pa next door neighboring country vakwanise kuvota. This is the reason why Mozambicans were able to vote in Harare to vote for their government. The same thing should happen in Pretoria. Zimbabweans should be able to go to Pretoria to the Zimbabwean embassy and should be able to cast their vote. And Zimbabweans should equally do the same in Windhoek, Namibia. Zimbabweans should be able to do the same in Botswana, in Lusaka. Now, when it comes kune dzimwe nyika dziri abroad, then I understand kuti panogonanga paichinzi po pane malogistical problems, but hurumende yedu yaifanogara yakagadzirira nyaya iyoyi because izvi zviri mubumbiro redu remutemo. Saka tiri kutarisira kuti constitutional court ichatonga ichipa mutongo unoenderana nebumbiro remutemo, kwete mutongo unoenderana ne ruling party. Ipapo takanatopatarisisa because toda kuona kuti kana vamunangwa vachitiwo Zimbabwe is open for business, toda kuona kuti is also Zimbabwe open for justice because justice must be said. The citizens of Zimbabwe vari kunze kwenyika should be allowed to cast their votes and be able to choose vatungamiriri vavo.
Asi ka vamwe vari kuti vana veZimbabwe vari kunze hazvingakwanise kuti vange vachivhotera vatungamiriri vari muZimbabwe, ivo vasingavamiririre, izvi zvinenge zviri kune vari muZimbabwe.
Mukoma Zulu, argument iyoyo cannot be anywhere far from the truth. Vana vari muZimbabwe vakabuda kubva muZimbabwe vakabuda because of an economic crisis, asi every day vana vari kuZimbabwe vari kunze kwenyika vari kucontributa muekonomi yenyika. The past few years, 2015, Mazimbabweans vari kunze kwenyika, they contributed almost $600 million into the country as remittances. The next year, they did almost $900 million, the remittances dzavakadzosa munyika. And in 2016, Zimbabweans living in the diaspora contributed about $1 billion. And mari dzakaunzwa nemazimbabweans vari kunze kwenyika dzakatowanda kudarika whatever was brought into the country as foreign direct investment. Saka argument yekuti maZimbabweans vari kunze havafanira kuvhotera vatungamiriri vavo nekuti havasikwamirira, that argument is very lame and it should not come anywhere close to this judgment because tisu takatobata nyika tiri kunze kwenyika kudai.
Ko, panyaya yemari apa kamukoma Sande veZeki vari kutotadza kuti vanhu vari muZimbabwe macho vavhote zvakanaka.
Iya, panyaya yekuti Zeki iri kuti havana mari yemaelections, inyaya yavo ivo vari kutungamira nyika because tinoona kuti mari dzakawanda dzemaelections dzinotopiwa a lot of donor organizations. Saka tinoona kuti some of the money yavanenge vachitora vachiisa kumapato avo nekushandisa mari dzo nemumwe mutoo usina kunaka, asi election yenyika is the pillarstone, is the cornerstone of our democracy and is the cornerstone of our government. Zvekuti mari dzekuti vana vanhu vemuZimbabwe vakwanise kuvhota zvakanaka, malogistics esaripo, that actually takes precedence over matrips avanoita overseas nemapeks avanopanana. All that nyaya dzemaelections should be prioritized.